gore rangu rechitatu ndichivhota. Mamwe makore aya ndinochivhota musi wekuvhota chaiwo. Asi ndakawana mukana wokuti ndinovhota nekukurumidza mazuva vakatipa. Saka ndakatongopfuurawo nekwechitobvo kune mumwe musangano. Ndandati ndapfuura nepano ndandingopinda ndione kuti raini racho rakamira sei. Kwakutopinda kwakutoona hapana kana raini. Pamberi pangu panga pana munhu mumwe chete. Takutotaudzwa ko maita mauya pindai neapa pindai neapa tatava tatopinda. Ndapinda kwakutonzi zita vanenge vaine kakompyuta kavo kane mazita emunhu wese ari registered kuvhota. First three letters, the last name means the first name. Ndabva ndavavhotaswa mukombyuta vobva vaona zita rangu ndipa screen muchitarisa kuti zvese zvakanyorwa apa ndizvo here. Ndikati handizvo, zvobva zvandichisaina. Ndosaina, ndibva ndasaina. Ndasaina kumashure kwavo kunenge kune print. Madhoketa anenge aripo akangomira, vanotoprinta as you come. Saka kwakutoprintirwa, kwakutoisirwa muchifolder, kwakutonzi ipuwa direction chenda yapo pari private, pane pacho nepenzura ipapo, wotopindawo mukakompartment kako kakatogadzirwa wotomira padesk woita musaridzo yako.
Urongwa ihwohwu hwakakutorerai nguva yakadii kubva pamapinda muchitanga kusvika muvhote munge muchibuda?
Less than 5 minutes.
Saka zvivi zvamungati ichi chindo chakanyanya kuimpressai kana chakakufadzai neurongwa hwese hwamakaita?
Ndakaimpressa nezvinhu zvakatsiiwa ndei. Chekutanga izvozvo zvokuti hapana kuti pane mabalodzi anenge akaungana somewhere unobviswa kana mubhokisi kana pai mopiwa. Inotoprintwa ipapo. Iwewe kana vatongokutambidza hapana mumwe munhu anozobvumirwa kuti kana kuribata. Unotoona kutoti hapana kubirira kuti munhu angati unogona kupuhwa rakatonyorwa kare.
Mavhotera amakaita nezvamakaona mafambiro ari kuita sarudzo kuno kuAmerica, muchizvienzanisawo nezvamunoona kana zvamunonzwa kumusha?
Kumusha kunotinetsei nekuti nyaya dzinobuda dzekuti pane mamwe anotouya akatozadzwa kare. Kana kuti ouya pamwe mamwe akashota asi vanhu vakarejista panozikanwa kuti munharaunda umu makarejistwa vanhu vakadai. So hauzova neconfidence yekuti pane kumwe kusabirira here kuda kuitwa ipapo. And then vanhu vaivhota asi padhuze nepaivhoterwa ipapo waiti kana wapedza kuvhota paiva netable yanga yakaiswa vanhu vachinzi uyai ikoko, kana wapedza kuvhota uyai muzorejista pano kuti mavhota. Saka kodzero yako haisi sikiretika. Kuriya kuti kana ukasaonekwa papapa haupuhwe zvikwanisiro, haupuhwe mbeu. Saka paitokurudzirwa kutonzi uya nekuno wapedza kuvhota toona chigunwe chako kuti wavhota tonyora zita rako.